ukatarisa zvema money mobile transfer izvi zvaakupinda kunge mabhengi yaakuita kunge bhanga asi iyo iri kambani inoita nezvenhare seeconet yobva ita chinhu chinonzi ecocash senet one yobva ita inoita one money chelese yoita telecash saka pane mitemo yanga iripo inoregulata makambani emafoni under potras kwakuzoita zvemari izvi zvanga zvava kunzi zvinenge zvingoonekwawo nevamwe asi mitemo yacho yanga isina kunyatsogadzirika nemazvo nekuitika ikoko ndo kwazokonzeresa kuti pange pane kakusanzwisana nekakusawirirana nekusavimbikana kuri kuitika muarea iyoyi
mungapa muenzaniso here ipapo vamuponda
ndingakupa semuenzaniso pakatanga ecocash vanhu vaisainzwisisa end vanhu vanombonzwisa kuti ichazosvika pakusimba semasimbiro ayaita pakuti munhu wese akutoishandisa yatova yatingati ya utility pachirungu yekuti yangofanana nekambani yemagetsi nekambani yemafoni yekuti kuti kana pasina zvinhu zvinotodhakwa ndo pasvika ecocash saka tiri kunetsana hurumende yapa yatingati inonzi charge sheet in short kupomera mhosva ecocash mhosva dzakati kuti dzataurwa kunzi ecocash iri kuita chakati nechakati nechakati
ndedzipi mhosva dzamuri kuti imi dziri kupomerwa vanoshandisa nhare mbozha ava
mhosva yekutanga yandanyatsoona pane nyaya yacho yabvawo kunetsana kambani yeecocash inofanira kunge ine yatinoti trust account yekuti mari dziya dzinotendera dziri muecocash dziya dziya dzinofanira kunge dziine mari chaiyo chaiyo yakagara somewhere kubhengi nekuti iye aunenge uchishandisa yemubvuri wemari yatingangoti inenge dhami money the real money will be sitting at the bank saka semamiriro akaita ecocash but ecocash inoukama nesteward bank saka you assume mari iyeyo yakagara kusteward bank saka semuenzaniso toti kuecocash kumabalances kune 1 billion that means kusteward bank kunofanira kunge une trust account inenge ine 1 billion iyoyo yakatongogara imwe yacho ichitenderera kuri kumobile money uku saka hurumende iri kutaura kuti aiwa pamari inofanira kunge iri kutrust account yeecocash kuri kunzi kunofanira kunge kuine mari toti semuenzaniso kune 1 billion asi vari kutaura kuti kumobile money kwacho kune mari iri kutenderera yakadarika 1 billion zviri kureva kuti ecocash yakungokireita imwe mari yairi kungotenderedza ichi mari iyoyo ichinoshandiswa kunotenga mari pamusika mutema weblack market zviri kureva izvo kuti mari iyoyo ndiyo iri kureserve bank haisi kunyatsoti mari iyo iri kufamba sei nekuti haisi mari yese iri munyika inofanira kunge izikana nereserve bank but kana kambani isiri bhanga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti panenge pane mari dzaakutenderera dzinokonzeresa munyika saka mhosva iyoyi ingori mhosva haisati yabudikwa kudare remadzi mhosva kuti imhosva zvishuwa here vakaipara here kana kuti kufungidzirwa pachirungu iyoyo yakada kufana neyatinoti kite flying yekuti mari inenge ichingotenderedzwa tenderedzwa ichiita kunge yakawanda asi mari isina kunyatsotowana chakaipira mari iyi ndechekuti kana kuri kunzi ecocash iri kukireta mari yayo mari iyo inobva yatenga mari chaiyo chaiyo maus dollar munyika obva abuditswa yatinoti externalization saka nemabudikiro azviri zvazvibva zvaita kunge pane mhosva
asi pane umbowo here kana kuti hurumende iri kungokwira zvayo pamusoro pechuru ichirova bembera
ecocashwo yakambodaidzwa kudare redzimhosva ichinzi maagents enyu taarambidza ngaasashande maagents accounts akati 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 asi ecocash yakamhanya kudare redzimhosva ikana kuda kudifenda vakomana ava asi dare redzimhosva harina kuzvitambira rakati aiwa ecocash haisi nyaya yanyu musapindire miya maagents acho azvimiriri ega saka ipapo munozva imba chishona tinoti ukarova chidhoma muridzi wacho anobuda
asika takaona bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko ririro riri kutanga kubuditsa nyaya iyi vakawanda vachiti zvinhu zvinofanira kuitwa nereserve bank of zimbabwe kose muhurumende maakungoita wada wata zvabhisa repakamba
maitikiro azviri kuita anofanira kuti ati jekei nekuti mabudiro akaita statemend yakabudiswa namangwana statemend yaisafanira kunge yakabva kuhurumende yaifanira kunge yakabva kureserve bank kana kufinancial intelligence unit ndiyo inonzi regulatory authority yeecocash izvi zvinenge zvakanaka pakuti zvinopa confidence yekuti mutemo uri kutevedzwa nemazvo nekudaro reserve bank yaizobudisawo statement yabva kuna mangukya uchitaura kuti maaccounts anonzi mamerchant accounts nemabulk paying accounts aya maaccounts anoshandisa mari yakawanda zvikuru kudarika 5 kana dzimwe nguva anomuvhaka kana million pazuva dzimwe nguva 2 kana 3 kana 4 million anzi ambomire kushanda kwakushanda maaccounts maindividual accounts iyaya tongoshandisawo isu severuzhinji ekutenga nekutengesa zvinhu izvozvi ndoona zvakakosha nekuti zvanga zvatorwa mari mwe zuru nezuru zvanga zvava kuaffecta nyika yese kupanisha vanhu vese just because of a few people who are abusing the system